Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari kunhuwe kwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira mountain or nharira church. Moroungana GMO manamba dzake techipai. Nesu kuti vanhu vaite ipapo vondonga iwo.
Zvikoro zvavhurwa nhasi vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Chikoro chepamusoro chechinoi University of Technology chorambidza vadzidzisi nevadzidzi kupinda kana vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Vamwe vagari vekuzumba voramba kutamiswa misha yavo kuti nzvimbo yavagere icherwe matombo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe machechi akavambwa munyika nevatema ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches nezuro akabatana nehurumende mukukurudzira vatendi kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCOVID-19 bazi rezveutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari kunhuwe kwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira mountain or nharira church moroungana GMO manamba dzake techikupai nesu kuti vanhu vaende ipapo vondonga iwo. Kana imi miwo yemachechi mine dzimotokari nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vakwanisa kutora data yakaita seinoiswa mumabhuku aya handiti vachinyora kuti namba dzako dzechitufa ndiani une makore mangani vachida tobatsirana kuti vana nesu tivasire basa nana chiremba rekunyatsobaya nhomba yacho.
Chirongwa chekubaya vatenda vachiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Mara. Sachigaro weZik vaAndrew Taunashe vanotungamirira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa wandu hunodiwa nenyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kana tikateerera chirongwa ichi, chechi pachaiye chetu vakanyika kachatanga kubuda 60% inozinodikwa kuti zvinzi zvabetsera kuti chirwere dzikisirwe pasi.
VaDavid Masurure avo vane makore makumana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubayiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCOVID zvindibatsire system yangu kuti ndisazosafoketa.
VaMazurure vatiwo
kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Munyori muJohane Masowe Chishano vachitungamirira sangano renyenyedzi nomwe madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoterera kurudziro yehurumende.
Tatangu vharirwa mumba tikateerera mutemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirwa nababa Idi Nangavo
ndoze tinongoteerera tina chatinopukana nacho sani ati pakativhurira kuti namati tinomata zvakanaka zvakasununguka.
Dr. Mangwiro vakakurudzirawo vana chiremba nevakoti vari mumakereka aya kuti vashandewo nebazi ravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1,606,751,000 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri sezvinokurudzirwa. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2,530,481 vabayiwa nhomba kekutanga. Zvichakadaro vanhu gumi nemumwe wakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4,401. Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124,437. Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111,534. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Zvikoro zvavhurwa nhasi vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vabereki vazhinji vanoti vatadza kubhadhara mari dzechikoro sezvo nguva yavakapiwa yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro izvi iri shoma zvikuru. Vamwe vabereki vakaita samai Masiya Murombedzi vati havana kana pekutangira zvaita kuti mwana wavo atadze kuenda kuchikoro.
Acha hatisati zvinhu zvakatotiomera zvekuti toshaya kuti toita sei nemaschool fees evana mainfoma achakwani kuti hatichakwani apa tangopuwa 1 week taitotarisira kuti tichapuwa kana 3 weeks.
Mumwe mubereki amai Nancy Muronda vati kunyange hazvo mwana wavo aenda kuchikoro havasi kufara kuti chikoro chacho hachina kugadzirira zvakakwana kuti vana vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Vana vedu vamwe vachiri vadiki, panyaya dzesanitizer kadziwanikwewo kuchikoro. Vana vedu vachimanikidzwawo kuti vageze maoko pavanenge vaita sevavarayirwa kuitira kuti tichengetedzewo vana vedu.
Umwe womubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kumarondera amai Vembai Mushangwe vati dai vakuru vezvikoro vambomira kudzinga vana muzvikoro pamusana pemari dzechikoro.
Hatichasii kuti vana vakwidzirwe mari yeschool fees ende kuzvikoro zvacho kumagovernment school vana havasi kudzidza vari kungodzitamba ipanze. Saka ipapo tinoti ngavadzikise school fees kana kuti mari irambe iri payanga iri.
Vawilbert Gondongwe avo vane mwana asiri kunyora bvunzo uyo akatarisirwawo kutanga chikoro nevamwe svondo rinouya vatiwo dai hurumende yavapawo mukana wekuti vatsvage mari dzechikoro vana vachidzidza zvavo.
Ya, tanga tichikurumbirisa kuhurumende kuti dai yange yakwanisa kudzosera yambokwanisa kuunderstand uyatarisa kuti vabereki vazhinji tiri muinformal sector and the time frame yavanoita havatipi time yekuprepare sezvaitwa apa. Mafees anenge akati wedzerwei zvimanzi zvacho hatisati taunganidza. Dai vange vambokwanisa kuti vatarisewo kusaidi kwedu kwavabereki because majority yevanhu munyika were in the informal sector.
VaMalvin Chambati vanotiwo vaswera vachitsvaga mayunifomu evana vavo asi mari yavo yanga isiri kukwana.
Mafees manje zvikoro zvazvakuita manje zvakuti zvakukwidza chi maprize.
Kunyange hazvo vabereki vachiti vakapiwa nguva shoma gurukota redzidzo vakaini Matema vakaudza nhepfenyuro yezbc svondo rapera kuti nguva yavakapa vabereki yakawandisa zvikuru sezvo vachiti hurumende yakataura pakavharwa zvikoro muna chikumi kuti vabereki vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro. zvichakadai vamwe vadzidzisi vanonzi vanga vasiri muzvikoro sezvo vachiti havana mari dzinovakwanira. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira Zhou vaudza Studio 7 kuti varairidzi vaenda kuzvikoro nhasi vashomanana sezvo vasina mari dzinokwana kuti vabhadharire vana vavo.
Zvikoro zvavhura zvakavharwa, hongu kune vana vashoma about 1/3 yevana vaenda kuzvikoro, asi vazhinji even vana havana kutoenda kuzvikoro. Varairidzi sematauriro atakangoita vashaya mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro, saka zvakona n'anga murako achida. Totodawo kuti hurumende itiudze kuti murairidzi akatambira 21,000 zvinoita sei kuti abhadhare renti, atengewo chikafu, uye kuti abhadhare fees inoita 62,000 muchikoro chegovernment paanodzidzisa iye murairidzi. Saka izvi zvinongoreva kuti chigadza pasi mimba yomusikana.
Vazhou vatiwo varairidzi vakawanda vasati vabayiwa nhomba dzecovid-19 zvinopinza vadzidzisi nevana vechikoro panjodzi kana vari muzvikoro. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzavo dzatanga nekuratidzira mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Vatungamiriri vezvikoro vanga variko vatataura navo vese vari kutongotaura kuti hakuna varairidza kwanza kuya, vaenda kuzvikoro vanga vachienda kunoratidzira. Sevamwe vangu vachiratidzirawo kuti vane mari dzavo dzakabatwa achinzi no work no pay policy, nevamwewo vane nhuna dzakasiyana siyana dzavanga vaida kunoratidzira kuzvikoro. Asi vamwe vanga vaida kuratidzira nyaya dzemasarari vanga vari kudzimba vachiratidzira vari kumagrupu avo vari kudzimba ikoko.
Hatina kukwanisa kutaura navamatema pamwe negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti inzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vamatema vanga vachiti vakabatikana ukuwo vanga vachidaira nhare muhofisi yavachiwenga vanga vachitiwo vanga vasiri muhofisi. Zvichakadai zvimwe zvikoro zvatumira vabereki panhare mbozha dzavo zvichivazivisa kuti zviri kutarisira vana kuti vange vari muzvikoro izvi panopera zuva ramangwana kuitira kuti vana vazotanga kudzidza nechishanu zvichimbopawo vabereki nguva yekunyatsogadzirira vana vavo zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chikoro chepamusoro cheChinoi University of Technology charambidza vadzidzi nevashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kupinda pachikoro ichi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi avo vanga vauya kuzopedzisa zvidzidzo zvavo pamwe nekunyora bvunzo nhasi vashamisika vachinzi vaburitse kadhi rinoratidza kuti vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti vabvumirwe kupinda pachikoro. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita anoti arambidzwa kupinda pachikoro achinzi haana kubayiwa nhomba. Anoti chanyanya kumurwadza ndechekuti havana kunge vayambirwa nezvedanho iri.
Isitoshamisika zvitonzi hanzi hapana anopinda kuchikoro kana asina kadhi renhomba, ende zvinonyanya kubhohwa ndezvekuti hatina kuyambirwa tisati tauya kuno.
Munyori anoona nezvemagariro evadzidzi musangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi vaFrancis Nete vanoti danho ratorwa nechikoro rakanaka sezvo vachiwirirana naro sevatungamiri vevadzidzi.
Fara nazvo tiri takatofambira nyaya dzacho dzokuti vanhu vabayiwe vachipinda makambani.
Mutauriri wekati Dr. Tapera Msekiwa vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira vamwe vadzidzi nevashandi.
Isusu hatisi kumanikidza asi tapinda mumodhero yekudzidzisa vanhu education, we're educating our students. Vashandi vasiyo vashandi vakati vakavhakisinetwa kwasara vashoma, tinovadzidzisa tinovapa chidzidzo chekukosha kwakaita vaccination.
Vatapera vanoti vabva vaisa nhomba pakliniki yechikoro kuti zvive nyore kune vanenge vasarudza kubayiwa.
Pachino University pane kliniki iripo yekuti vanenge vakurudzirwa vabhuma vanobva ivanobhadhirwa ipapo ipapo.
Zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvakatozivisa kuti vadzidzi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 havabvumirwe kudzidza kana kunyora bvunzo nevamwe. Asi danho iri riri kupikiswawo nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuita uku kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo. Gore rapera munambudzi chikoro cheCatch chakambovhara mushure mekunge vadzidzi makumi mashanu nevanomwe vabatwa nechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vemuwadi 14 kuuzumba mudunhu remashonaland East vari kuramba kuti kambani yeHygiene ichere matombo mubhuku repane nzou, vachiti hapana urongwa hwakajeka hwekuti vachaendeswa kupi, uye chirongwa ichi chichakanganisa makuva emadzitateguru avo, minda yavari kurima, mafuro emombe dzavo pamwe nezvikoro. Kanzura weWard 14 vaFajio Zvondai Marowa vanoti kambani iyi yakabudisa pachena kuti haina kwekuisa vanhu vachabviswa pari kuda kucherwa matombo apa, ichiti ibasa rasabhuku Kanzura pamwe namambo kuona kuti vanhu ava vachaendeswa kupi. Kambani iyi yozongoburitsa mari yekuvavakira misha mitsva. Mamwe mabhuku anonzi achakanganiswawo nekucherwa kwematombo uku anosanganisira bhuku reChimina, Mukonzi, Manyani pamwe neGotora. Misangano yakaitwa pakati peKanzuru, vamiriri vekambani iyi pamwe nevagari inonzi hainawo kuburitsa chimuko. Kambani yeHygiene inonzi ine zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nechimwe chekuChina. Studio 7 yakundikana kubata vekambani iyi pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwewo mativi avo. Pataenda pamhepo, mukuru wekanzuro yeUzumba Maramba Pfungwe vaAgri Murandu Kang'anga vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira. Ngatinzwe hurukuru yataita navamarowa pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi takawana matsamba anotaridza kuti kune kambani inonzi Yejing Mining Company inoda kumaina granite muvillage rekwanenzou muZumba Ward 14. Naizvozvo isu sevagari vemuWard 14 hatisi kuwirira nepfungwa yekuti mining iyi iitike.
Zvikonzero zvipi zvamuri kuramba kuti kambani ichere matombo mudunhu menyu?
Chikonzero chikuru ndechekuti vakati ivo havaangana kwekuisa vanhu vavachabvisa ipapo. Vakati ibasa rasabhuku, vakati zvakare ibasa rakanzera namambo rekuti vatsvagire vanhu nzvimbo neKanzuru. Asi ivo chavo vanoburitsa mari yekuti vanhu vavakirwe dzimba vasinganyatsoziva kuti ndekupi kwavachavakirwa. Saka isusu tiri kupokana nazvo izvozvo, uyezve ndiyo nzvimbo ine minda yevanhu vazhinji kusanganisira vacho vari kuafectwa nevamwe vasiri mukati menzvimbo iyi yakapepa. Uyezve ndiko kunofurira mombe dzavazhinji. Tine maninga nemakuwa zvakare ari munzvimbo iyoyi. Saka isu seutungamiri kana kuti sevanhu veWard 14 tiri kuti ayo iyi nzvimbo iyi ngaisiyiwe yakadaro kusvikira takuziva kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, hurumende kana kuti ivo vanhu vacho vachazokombatidza sei, zvakakwana sei kuvanhu vari kuafectwa.
Tinonzwa mutemo uchiti pasi nderehurumende, nekudaro panenge pawanikwa zvicherwa vanhu vanogona kubviswa. Imi munozokwanisa sei kuramba kubviswa panzvimbo iyi?
Ichokwadi kuti pasi nderehurumende, uyezve pakawanikwa chicherwa vanhu vanogona kubviswa vachiendeswa pane imwe nzvimbo. Asi bumbiro kana kuti hurumende inosungirwa kuchengetedza vanhu vayo, uyezve kuti kana vanhu vaakubviswa vanofanira kudzoserwa paupenyu hwavanga vachirarama kana kupfudzwa upenyu hwavanga vachirarama vari panzvimbo iyoyo. Saka vanofanira kunge vawanirwa kwekuenda upenyu hwavo hwavandudzwa kupfuura zvavanga vari. Naizvozvo isu sehurumende yamatunhu tiri kuti aiwa vanhu havagone kubviswa kana vasati vawanirwa kwekuendeswa, uyezve vanhu vasati vawanirwa kwekuiswa.
Saka imi saKanzura makamira papi panyaya iyi?
Ini sekanzera wavo, ini semutungamiri wavo, handisi kutenderana nevanhu avo nekuti kuzhinji kwavakabva kuzhinji kwavari kuita vakasiya nharaunda dzaparara vakasiya vanhu vasitawirirana vakasiya nzvimbo yaparara nzizi dzaondongeka zvavanga vakavimbisa vanhu zvisina kuzadziswa saka aiwa isitiri kuti takachenjedza ndo chakatanga isusu kwedu kuward 14 aiwa hatisi kuda.
Vanga vari kanzura weward 14 kuuzumba kumashanaland east vafadyiwe zvondai marova vari parunhare kwakari kuuzumba nestudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Danho remutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden rekuburitsa mauto enyika yavo wose muafghanistan mangwana raunza kusawirirana kwakanyanya pakati pavo nevanopikisa. VaBiden vanoti hapana kudzokera kumashure padanho ravo, asi vamwe vebato rinopikisa reRepublican Party vakaita saSenator Lindsey Graham vanoti vaBiden vakakanganisa kubuda munyika iyi sezvo kusagadzikana kwayo kuchapa kuti America idzokere mune remangwana. Nezuro vakapa ruremekedzo kumauto 13 ane mitumbi yakadzoka muAmerica. Nezuro wakare mushure mekuurayiwa neimwe nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheISIS-K yainge yakapakatira zvombo muAfghanistan. Zvizvarwa zana zvemuAfghanistan zvakaurayiwa pachiitiko ichi. Madzimai zvikuru vechitema vari pakati pezvikamu 40 to 56 kubva muzana vanosangana nedambudziko rekuita mapundu muchibereko kana kuti uterine fibroids zvinozopa kuti vamwe varasikirwe neropa rakawanda kana kutoshaya mbereko. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinokwanisa kurapika chisati chakomba. Kerimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai Dr. Chinamora Charles Muteve vanoti mapundu emuchibereko aya anorapika nenzira dzakasiyana-siyana zvichienderana nekuvhiringika kunenge kwaitika muchibereko macho.
Mafibroid anorapwa nenhando dzakasiyana-siyana. Kunoti yatinoti medical kwoya surgical. Kana tichitaura nezvemedical tinogona kumpa maconceptive pill, then kunozouyawo pamwe tinopa tinoti magonadotropin releasing hormone analogs. Kune vaya vakuma 49 fees tinogona kuvapa voguma vaguma mafibroids hakuchisiringawo, saka zvinobva zvaita kuti tisachamuoparete munhu iyeye. Pasejari tine yatinoti total abdominal hysterectomy, kana kuti tinogona kuita yatinoti uterine artery embolization. Tino ishanisa kunobloka tsinga dzinoenda kuchibereko, dzinonobloka tsinga dzinosupplya fibroids.
Kunyange chirwere ichi chichikwanisa kurapika, mamwe madzimai akaita saamai Tevia Muroro vanoti mari inoda kusvika 600 yekuAmerica inodiwa kuti varapwe havana, sezvo vasiri kushanda. Vanoti vakamboedza kuda kunorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende asi vakasangana nematambudziko.
Ndakaita mafibroids kubva 2003-04. Ndakazotoziya kuna 2010 kuti ndine mafibroids after ndaenda kuscan, bleeding isingachastopi. Ndakaoperatwa, even ndaoperatwa bleeding haina kumira, yakazomira patopaya after some months. Ndakaenda futi kuscan, asi chinonyanya kundinesa ndechekuti ndakufanira kubviswa chibereko. Asi kuti ndibviswe chibereko chandina mari,
Mteve vatsinirawo kuti maoperation ekubvisa chibereko anodhura chaizvo zvokuti vamwe vana chiremba vave kutodzikisa mari yakatarwa nesangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe, kana kuti AFOS, inosvika chiuru chemadhora ekuAmerica, nokuti vari kuona kuti varapwe vazhinji havasi kukwanisa kuiwana.
Kusejari kunoti dhure, ndichashandisa tinoti maAFOS tari kubvisa chibereko nemuromo wacho imeja sejari 1000 chete. Kunozove kunozodikwa yana statist, kunange kuchizodikwa ye theater, kuchazodikwa yemasista akaskraba, kozodikwawo imwe yeropa futi. Saka zvinototi dhurei.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association
of Zimbabwe
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti vanosangana nevakadzi vakawanda vane mapundu emafibroids kuzi. Shokuti wa muacho wano ratizika sokunge vaka zitakura. Baenda rambiri wa chiti nengo zisanga noravo zino kwanisa kura pa mapundu ayakana asatanya ya kurasa rupa raka wandisa.
Nasanga na nevano waka wanda wanita adambu zikure mafireprints. Pundi wayo ari dangerous wano kuna kutazira kuzara. Vamo wane kwa shinzo yetu kuma operation marizacho zidura. Asise wano uvechi wano. Tinemishonga yetu nushandisa. Ino kuna kubisa mapundi wayo. Muna achito sara ava zakanaka.
Muimbi ane mkurumbira we kuri Zambira Hope Mazike. Mumu we mazimaya akabuda pachena kuti. Aiva ne mapundu ema fibres mushibere kusho kuti. Kwa katombo fambaru nyere kupi we kuti. Aiva ne numbu Mazike au za Studio 7 kuti. Aka badara chiremba madora anoshika mazana manumwe kana kuti $700 ye operation. Asi aende ramberi achiti. Kune zvimwe zvakarapwa zvakazosvitsa mari iyi kuzviuru zvitatu zvemadora kana kuti $3,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva revanopambwa wobva watsakatika kana kuti International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Zuva iri rinorangarirwa musi wa 30 Nyamavhuvhu gore roga roga. Sangano reUnited Nations rinoti nyaya dzekutsakatitsa vanhu imhosva huru kwazvo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dambudziko rekutsakatiswa kwevanhu rakakomba munyika uye vamwe vakawanda vakabva vaitwa kafira mberi zvekusvika pakusaonekwa. Vakatsakatika vanosanganisira vaitai Dzamara, Muzvare Rashiwe Guzha uye vaPatrick Nabanyama. Asi hurumende inoramba kuti ndiyo inoita mabasa erimaya ichiti vanopikisa vanenge vachida kuisvibisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Tiri kukumbira kuti hurumende yedu igamuchire kuti chirwere ichi chakaipa zvikuru chakanyangara chaizvo chekumbunyikidza vanhu kubata vanhu vachisimba towagarisa kwemazuva wasingazikanwa vari kupi. Vachigamuchirwe nehurumende kuti ibvume kuti chinhu chiriko chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe chirwere chatabva nacho kubva kare.
Muunga pamuenzaniso here pamafunda?
Kubva kuna Nagukura Hundi tozviziva nyaya dzokushayikwa kwana Patrick Nabanyana, kushayikwa kwana Nana Chizuzu, kushayikwa kwana mukoma itai Dzamara oso wega, kubatwa kwana namukoma Obed Masaraure, kubatwa kwana namukoma Tatenda Mombiharara, kubatwa kwana Nasisi Gonyeti wachizowanikwa kavamwe wacho asi wasiro tinoziva pane vamwe vasina kuzowanikwa. Uye kutoshwa, kupiswa kwavanhu, kurohwa kwavanhu zvisiri pamutemo zvisina kodzero nenyaya yekunzi tinofungira zvakare, munofunga zvakasiyana kana kuti munotsigira mabato akasiyana.
Muri kupa imwe kurudziro ipi kuhurumende?
Tiri kuti hurumende ngaiite zvose nezvainogona tapota kuti vana veZimbabwe vasiri kuwanika, vakadisapiwa, vakashayikwa vanga vachiwanikwa, vakakanganiswa kodzero dzavo vanga vachiripwa. Ndozvatiri kutaura pazuva renhasi iro rinova zuva rakakosha zvikuru. Tiri kutiwo mhuri dzakawanda dzevanhu vari kushayikwa mhuri dzana mukoma itai Dzamara, vana mai vana Gogo Dzamara, vana sekuru Dzamara, vana mukoma Padhi Dzamara, vana vana mukoma ina itai, vana Shefra Dzamara, vana mudzimai vaitai, nokutendana nenyasha vana vaitai Dzamara vanofanirwa kuzivawo kuti vabereki baba vari kupi. Zvino vamwana vari kuenda kuzvikoro, vanobhadhara maschool fees, asi tiri kuda nekutendana nenyasha vachitishutambudzika kuti adai baba vedu varipo vanga vari kutibatsirawo. Saka zvino tiri kumbira kuti hurumende ngaiite nezvapainogona twese, ascertain the whereabouts, kutsvaga kuti vana vari kupiko, mhuri dzizoro tidziziwe, tizive kuti chii chakaitika kuwanawa. Ndozvatiri kukumbira.
Ko mashoko enyu kune veruzhinji?
Kune veruzhinji tiri kukumbira kuti vati hurumende yedu inge ichikwanisa kuratifyawo mamitemo iriko ino outlaw kana inoti kumbunyikidza kubata vanhu zvisiri pamutemo sezvaizvozvizvi imhosva. Ndozvatiri kukumbira kuti hurumende ngaiite ratify imwewo mitemo iriko kunze.
Sei izvozvo zvakakosha?
So that we criminalize my enforced disappearances, kuitira kuti maperpetrators, kuitira kuti vanhu vanoramba vachiita mapractice asiri right, vavo sei kubata vanhu zvakadai sema enforced disappearances, inge iri mhosva uye ino vanopanishiwa nemitongo yakakwanda zvikuru ndozvatiri kukumbira kuti hurumende ngairatify wana weZimbabwe ngatilobe ngatisunde hurumende yedu ngatipushe hurumende yedu kuti icriminalize mapractice akadai so hazvifadzi zvinhu zvirikuitika muZimbabwe zvinyaya dzekubhinyiwa idzo dzidzi
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawww.vowishona.com. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC.